manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 10, 2021. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichatanga kugamuchira mishonga yenhomba yekudzivirira denda reCOVID-19 kubva kuChina nemusi wemuvhuro. Mamwe masangano makuru anomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko anoti nengo dzavo hadzisati dzatanga kuwana mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira munguva ino yelockdown. Bato idzva rinopikisa rezvematongerwo enyika rePatriotic Zimbabweans Party roumbwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kutarisirwa kutanga kugamuchira mishonga yenhomba yekudzivirira denda reCOVID-19 kubva kuChina nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Asi vamwe vashandi mubazi rezveutano vanoti nhomba iyi inofanira kutanga yaongororwa isati yapiwa kwavari pamwe neveruzhinji. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota vekutanga gore rino, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko Senator Monica Mutsvangwa vakati mishonga yavakapiwa pachena neChina pamwe nemimwe yakatengwa nehurumende ichatanga kusvika munyika svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Vakatiwo mumwe mushonga unotarisirwa kusvika munyika musi wa1 Gurume, uye hurumende ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni 10 kuvadzivirira kuCOVID-19 ichitanga nemachiremba, vakoti nevamwe vanoshanda muzvipatara. Nyanzvi nevashandi veutano vanoti hurumende iri kutora matanho akanaka pakuunza mishonga iyi, asi panofanira kuitwa ongororo yekuti inoshanda muno here. Mutungamiri wesangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo vanoti kunyange hazvo vari kufara kuti hurumende iri kuvatungamidza pamberi pakutanga kubayiwa nhomba yeCOVID-19, panofanira kutangwa paitwa ongororo yekuti mushonga uyu unoshanda muZimbabwe here vasati vabayiwa neveruzhinji.
Nekuti izvi zvikasaitwa tinoona nyika ichikwanisa kurasikirwa nemari yakawanda, nekuti mavaccines kuuya kwawo kune mari inobuda kubva kuhurumende yakawanda, even ava muno kuti azobayiwa vanhu. Kufamba chaiko chaiko kunodiwa transport, kunodiwa zvatanga tichitaura zviya, mafiriji, makula box, maice block nematransport nelabor nevanhu vacho vachanga vachiita basa iroro, imari inonga ichibuda kubva kuhurumende.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanotsigirana navadongo vachiti zvakakosha kuti hurumende iite ongororo yekuti mushonga uyu unoshanda zvakadii muZimbabwe.
Handizivi kuti hurumende yakaronga chii pamusoro pematrials iwayo. Turi kunzwa South Africa vapedza kuita matrials avo, ndopavakazoona kuti vaccine yavakanga vaorder iyaya yekuUK yanga isingashandi zvakanaka pavariant yavanayo ikoko. Izvo zvakanyanya kukosha kuti tizive kuti munomu zviri kushanda zvakadini.
Mutungamiriri werimwe remasangano anomirira vana chiremba reMedical and Dental Private Practitioners Association of Zimbabwe Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kuongorora mushonga uyu usati watanga kushandiswa kunodzivirira matambudziko akawanda.
Tikasadero tinogona chadambudziko rokuti kana mavaccines akanzi azoita side effect kana rakanyanyisa kana kuti rinokuwadza kana kuti rinodi, vanhu vadzimara vabayiwa vakawandisisa, tinogona chadambudziko rokutozofaita kana maside effect. Saka pakaita chikamu chevanhu vashoma vanobvuma havo kutora mavaccines achinzanza hamanikidzi kupuwa munhu, voonekwa maside effects acho usually mazuva 7 ekutanga ndo akati koshei panyaya yemavaccines ipapo.
Asi amai mutsvangwa vanoti hurumende ichatevedza unyanzvi hwescience panyaya dzemushonga yekudzivirira COVID-19.
Cabinet endorsed the following key guidelines. A.
Dare remakurukota rakaita chisungo chekuti matano ese atichatora pakuti toshandisa mushonga upi achaitwa mushure meongororo dzakadzama pachishandiswa hunyanzvi hwesai.
Vadongo vanoti kunyange hazvo vasati vave neruzivo rwekuti urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 huchafamba sei kana kutanga rini, havaoni sokuti zvinganetsa kubaya vanhu sezvo vagara vachibaya vanhu nhomba dzezvimwe zvirwere.
Tine department renursing rinoita nezvema immunization rinoita nezvekubaya mazvinhu zvakaita sema vaccines iwayo. Asi obvious sezvo ichi chiri chinhu chitsva chinhu chinyowani, pangangoda sensitization, pangangoda iko kuziva ruzivo rwakanyanya kubva especially kwazviri kubva kuti zvichanga zvichinatsa kufambiswa sei.
Kunze kwemishonga iri kubva kuChina, mai mutsvangwa vakazivisawo kuti hurumende ine urongwa hwekutenga mishonga yeCOVID-19 kubva kuIndia neRussia. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti nhomba dziri kubva kuChina hadzisati dzaitwa ongororo muZimbabwe yekuona kuti inoshanda zvakadii sezvinodiwa nemitemo yenyika mishonga iyi isati yapiwa veruzhinji munyika. Ongororo idzi dzinotora mwedzi yakati kuti dzichiitwa pachipata chevanhu mishonga iyi isati yapiwa veruzhinji. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vanoti zvinhu zvose zviri mugwara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nevana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nemazana matatu nemakumi mashanu nevatatu, kana kuti 1353. Nezuro wakare vanhu zana nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvina nemazana manomwe nemakumi masere nemumwe, kana kuti 34781. Vanhu vapora vave zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 29,289. Vanhu vachiri kurwara vave zviuru zvina nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe, kana kuti 4,139. Uwandu uhu unogona kuchinja nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mamwe masangano makuru anomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko akaita seBulawayo Vendors and Traders Association, kana kuti BVTA, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, kana kuti VSET, neZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, kana kuti ZCIEA, anoti nengo dzavo hadzisati dzatanga kuwana mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira munguva ino yelockdown sezvo dzisiri kuenda kumabasa. Dzimwe nengo dzemasangano aya dzave kusungwa dzichitsvaga raramo nekutengesa zvisiri pamutemo. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vanozviitira mabasa emaoko vanosvika zviuru mazana matatu negumi, kana kuti 310,000, ndivo vakanyoresa kuti vapiwe rubatsiro nehurumende iyo inoti yakamboisa parutivi mari inosvika mamiriyoni makumi masere nemapfumbamwe, kana kuti 89 million. Bazi ravaMavhima rinoshanda neremadzimai nemabhizimisi ari pakati nepakati nemadiki. Ongororo yeZimbabwe National Statistics Agency inoti hayo vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri, kana kuti 2.2 million, ndivo vanonzi vanozviitira mabasa emaoko munyika. Mumwe mutedzeri wemukuru mubazi rezvemagariro evanhu vatawanda Zimhunga vachitaura pamusangano wainge wakarongwa nesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development, vakati vashandi vashoma mbazi ravo zvinoita kuti kupava nenge vachida rubatsiro mari kunonoke. Mukuru weBVTA vameke ondiweni vaudza Studio 7 kuti nengo dzavo dzakapedzera kuwana rubatsiro kubva kuhurumende gore rapera panguva yelockdown. Uye vanoti dzaipiwa mari inosvika madhora mashanu ekuAmerica asi rwendo rwuno hapana chati chabuda. Munyori mukuru weZCIEA vaWisbon Malaya vanotiwo hapana rubatsiro rwavawana pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weVset vaSamuel Wadzai.
Mukoma Zulu kutaura chokwadi manyama mire nerongo. Zvina zvina kumira zvakanaka sokutondera kwamunoita lockdown it like total hapana munhu ari kubvumirwa kubuda kundoshanda. Raramo yedu isusu sevanhu ari muinformal sector ndeye kubuda makuseni ndoenda kundohodha zvunhu kumbare kungava kuchitima kumasvingo kungava kugodhini kuvulawayo kungava kumbudzi market. Hauna mukana uyoyo nokuti vanhu vese vari kunzi garai mumba. Asi isu chiri kunyanya kutirwadza ndechekuti hatina rutsigiro rwatiri kuwana kubva kumaauthorities. Rutsigiro mukoma Zulu ndiri kuyevanya yekuti pakamboitwa vimbiso yokuti vanhu vari muinformal sector vachawana rubatsiro rwemari yeraramo panguva yelockdown.
Ko mari irutaurwa nehurumende 89 milioni vawadzai?
Mari iyoyo hatisati taiona isusu. Ini ndekutaura ndakamirira vama informal trader tinoshanda navo seviset. Hatisati taiona endoza taidaidzira isusu tichikurudzira hurumende kuti kana vachikwanisa kushambadza mazita emainformal traders akabenefita kumari iyoyo zvingatibatsira tese. Nokuti pamazivira atiri kuita hapana mamembers edu ari kupupura kuti akawana mari iyoyo. Ende mukatasa kuwanda kwakaita mari iyoyo zvinobva zvatorwadza chose kuti dei yanga yakaendeswa kumainformal traders chaivo vari kutambura panguva yelockdown zvaigona kubatsira raramo yevanhu.
Saka zvinhu zvakamira sei kune vanorarama vachizviitira mabasa emaoko?
Zviri kurwadza nzara mudzimba. Vanhu vari kuita senge vasingadi kuteerera lockdown asi aiwa tiri kuda kuteerera nokuti tinozviziva kuti chirwere ichi chapararira ende chiri kuuraya. Asi mune nzara mudzimba mukoma Zulu. Mune nzara hurumende ngaichiuya ibatsire vanhu. Mari iya inotaurwa yekunzi masurplus, budget surplus, ndopa inofanirwa kubuda apa yochibatsira vana veZimbabwe kuti vakwanise kuramba vakagara mudzimba vasabuda panze vachindotiraya kutsvagara ramo vopisira varivo vanoparadzira chirwere ichi.
Mukuru weVset vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Nyaya yekutongwa kwaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump iri kuenderera mberi nhasi mudare reSenate. Mushure mekunge dare iri ravhota nezuro, nengo dzakawanda dzikati nyaya iyi inofanira kuenderera mberi. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanoti pasi rose richange rakatarisa zvichabuda munyaya iyi sezvo zvicharatidza kukosha kwekuremekedzwa kwebumbiro remitemo neutongo hwejekerere. Vamwe vedare rebato remaRepublicans ravaDonald Trump vari kuvhota pamwe nemaDemocrats vachiti vaTrump vanofanira kutongwa nemhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga padare reUS Capitol muWashington DC. Mavelas Mhlanganyawe weStudio 7 aita hurukuro naDr. Rumano kuti tizwe zvizere nezvenyaya iyi.
Zvinoreva kuti waTrump wane nyaya yavanofanira kuti wagozotiongororwe chaizvo. Zvataurwa neSenate zvaita zvakanaka kuti wavhota iwo kuti vaTrump wagotongwa zviri pamutemo izvozvo kuti bumbiro remutemo wenyika yeAmerica inobvumidza kuti waramba wachienderera pamberi kuti waunyatsongorora kuti waTrump wane zvawakaita here zvawakakanganisa zvakapa kuti wanhu wanovatsigira wagozoenda kuCapitol Building kuda kunopaza waikanopaza wachinopwanya. Saka zvinorangidza kuti zviri kufamba zvakanaka muno muAmerica kuti hapana pamunhu ari pamusoro pemutemo.
Munoona zvichitambirwa sei nedzimwe nyika dzakadai sekuAfrica nemuZimbabwe zvatiri kuona zvichiitika kuno?
Pasi rese rinofara kuona kwangu kuti kuEurope, kuAsia, kuAfrica, kuZimbabwe ndine chivimbo chekuti vanhu vachafara kuona kuti mutongo unofanira kuti justice inofanira kuti igoitwa mukati menyika kunyanyanya wanotunga miri la nyika wanofanira kwa wari wanu wane utunga waka kozira uye wakune uzamu kuti wako uzora ndiza nekuti uzo wanu kwa chita ndomi enzaniso ya kanaka ya wanopa kune wanu wanotunga mira saka njilikuona kuti pasire siri cha fara cha hizu kuti nyaya ya Trump icharamba ichongororo kwa mberi ne senate hiyo kuti gozoshika paino zoshika nchisopa mtongo kana zvikakwanisika kudaro.
Munoona vachizopiwa mutongo wakaditi chiona kuti pane vamwe vebato ravo remaRepublican vatakaona nezuro vachimira navaTrump.
Zvinoreva ndezvekuti wane wamukuwavo wanowatsigirawo kungota matanda nyadzi kuona kwangu. Asi zvinoreva kuti waTrump wafumuka kana wamwe wekubato ravo wati ivo ngativhote pamwe chete pane maDemocrats ari kuti ngatienderere pamberi tichiona kuti waTrump wakaita sezvo wakaita zveshuwa izvo wakatyora mutemo here. Izvozvo zvinokotudzira pachena kuti waTrump wakaita zvisirizvoba wakapfurikidza mwero nekutiwo waiti vanhu wavo wanovatsigira endai munotora masimba nezvechisimba. Izvozvo zvinongonyadza mupasi rino munyika yeAmerica. Hatikarireba zvakadaro kuAmerica.
Kana vaTrump vakabatwa nemhosva zvinorevei?
VaTrump vakabatwa nemhosva zvinoreva kuti ivo pane zvirango zvinogona kuzopuwa kwavari kana mutongo zvinozopfuurira pamberi pekuti vanogona kuzosungwa necriminal yekuti vakakonzera vanhu vanovatsigira kuti vade kupandukira hurumende yenyika yeAmerica. Saka zvinoreva kuti tichatora mazuva akati kurei tichiona kana mwedzi pasati papaona utongo huripo hawo. Asi waTrump wakaonekwa aine mhosva zvinoreva kuti vanozosungwa ivo futi nevanhu vanogona kuzovasunga nekuti kune vanhu vakashayika vanhu vakafa pamusoro pawaTrump nekuti ndo vakanga vachiti vanhupadukirai endai munotora chisimba.
Mungaone vachizopuwa here mutongo? Tiri kunzwa kuti havazokwanisa zvakare kuti vawanikwe vachiedza kuti vaite mutungamiri wenyika yeAmerica.
Dai zvikakwanisa kudaro kuti waTrump varege zvekare kuzomira kana kuzopuwa mvumo kana mukana wekuti wazokwikwidza wakamiririra kana kuita president zvinotibatsira nekuti wakakonzera dambudziko mhirizhonga kunetseka nekutambudzika kwakanyanya munyika yeAmerica zvichireva kuti vanhu vatema washungurudzwa waikonzera kuti vatema nevachena wapandukirane tanezvawaikurudzira iwo. Saka inini ndingafare chaizvo waTrump wakaonekwa iwo wasina kukodzeraba mumazuva anotevera kuti wagozomira kana kukwidza sapresident wenyika yeAmerica. Ndingafare chaizvo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari kuFriends University kuWichita, Kansas muno muAmerica. Yashika nguwe kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezveutano muSouth Africa vaZweli Mkize vazivisa nhasi kuti hurumende yavo ine urongwa hwekuvandudza dzidziso pamusoro penhomba yekudzivirira COVID-19 yeJohnson and Johnson mushure mekunge yamisa nhomba yeAstraZeneca zvichitevera kusagutsikana nemashandiro enhomba iyi. Mamwe mapurisa emumiema anga akapfeka uniform atakura zvinyorwa zvanga zvakanyorwa kuti hatidi utongo hwoudzvanyiriri achipindawo mukuratidzira kuri kuitwa nevanhu mudunhu reKaya State achishoropodza kubvutwa kwemasimba nemauto. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pamwe nezviri munyika zvakabatana zvikaumba bato rezvematongerwo enyika idzva rinonzi Patriotic Zimbabweans Party. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato iri vaCharles Muchineripi Mutama avo vari mudunhu reMaryland muno muAmerica vanoti chinhu chikuru chakaita kuti vaumbe bato idzva iri kuona kusakocheswa kwavanoti kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nehurumende zvikuru panyaya yekuti zvipiwe kodzero dzekuvhota zviri kunyika dzazvigere. Umwe utungamiri wakafanobata zvigaro mubato rePatriotic Zimbabwean Party unoti muzvare Chioniso Mpofu semutedzeri wemutungamiri webato vaBenson Mandangu vari mnyori mkuru, vaTimothy Chiundidza ndivo sachigaro webato, kuchitiwo vaCharles Chidavaenzi vari mutauriri webato, vaCleva Busumani ndivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano, kuchiti vaPishai Muchauraya vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vakafanobata chigaro chasachigaro wemadzimai ndiya mai Monica Borerwe vaSamuel Kumalo variwo mubati wehomwe. Muzvare Emilia Mwali ndivo vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvesarudzo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, vamutama vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti bato ravo iro rakaparurwa mwedzi wapera rakatambirwa zvakanaka chose nevana veZimbabwe zvikuru kumaNicaland, uko vanoti ndiko vanotarisira kuita muzinda wavo.
Takavamba bato iri rinonzi Patriotic Zimbabweans riri diaspora. Riri kufamba zvaro nemuchirungu kuita transition, tiri kuchinja tichienda kuzita rinonzi Patriotic Zimbabwe. But rakatanga zvaro mudiaspora. Utungamiri hwacho hukuru huri mudiaspora, asi vamwewo vatevedzeri nehumwe utungamiriri huri muZimbabwe. Saka tinenge tichidyidzana pamwe chete vari mudiaspora, tingati vari mhiri kwemakungwa nevari muZimbabwe.
Chii chikuru chakaita kuti mufunge kuumba bato rezvematongerwo enyika?
Chinangwa chedu chikuru chakaita kuti tivambe musangano uyu ndevokuti takaongorora kuti mapato ari muZimbabwe pari zvino utungamiriri hwavo kazhinjisa hunotaridza zvizvarwa zviri munyika yeZimbabwe. Saka bato redu isusu rinotsungira kuti zvishuwo zvedu sevana veZimbabwe vari mhiri kwemakungwa zviwanikwe zvichiitwa pamberi, pamwe chete nezvimwe zvishuwo zvevana veZimbabwe vari kumusha. Ndinogona kupai chimwe chete chekuti tikwanise kunge tichiwanikwa tichisarudza utungamiri hwatinoda munyika yeZimbabwe. Ndo chikuru chakakosha chandinogona kupai, chekuti ndo chimwe chakatipa simba iroro, pamwe neiyoyo utungamiri hwokuti nhengo dzevana vari kudiaspora kana kuti vari mhiri kwemakungwa havasi kuwanikwa vachiwanikwawo vari mutungamiri mapato ari munyika yeZimbabwe.
Vamutama, makasha here nzira dzokuti musvitse zvichemo zvenyu kumapato aripo pari zvino muchinzwikwa pane kuumba rimwe bato zvakare rezvematongerwo enyika?
Bumbiro remutemo reZimbabwe rinobvumidza vana vose veZimbabwe vari munyika kuti vawanikwa vachivamba mapato ematongerwo ezvenyika.
Tichitarisawo imwe nyaya inoitika muZimbabwe vamutama, inyaya yekuti sarudzo kana dzaakusvika panoumbwa mapato akawanda. Bato renyu harizoonekwawo here semamwe emapato iva anongoumbwa kana patarisanwa nesarudzo?
Bato redu raumbwa panguva inoiyi chasarwa nemakore maviri kuti sarudzo iwanikwe ichiitika. Harina kunyanyonangana nesarudzo iyoyi ya2023, asi musangano uchavepo kunyangwe sarudzo dzichatevera pamberi apo nepamberi apo tichatosira vazukuru nevazukuru nezvizukuru zvedu musangano uyu. Hausi musangano uri ungotarisa sarudzo dza2023.
Iro bato renyu riri kutambirwa sei nevana veZimbabwe uye riri munyika dzipi pari zvino?
Bato redu riri kutambirwa zvakanaka nevana veZimbabwe vari pasirosi. Iko zvino utungamiriri huri muUnited States of America. Tine vamwe nhengo dzedu dziri kuUnited Kingdom, tine dzimwe nhengo dzedu dziri kuSouth Africa. Then zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri munyika, zvose izvozvo zviri mumubato. Asi ndingati headquarters yedu kuchave kuGazalands, maNicaland, ndo kwatakabata zvakasimba munyika yeZimbabwe. Saka tinotarisira kuti even headquarters yedu ichave iri kuManicaland.
Iye zvino mune nhengo ngani vamutama dzapinda mubato uye rakaumbwa riini kana kuti rakaparurwa riini?
Bato redu rakaparurwa mwedzi wapera. Saka iko zvino nhengo dzedu handikwanise kukupai nhamba chaiyo chaiyo nekuti ndinganyepe, asi tane nhengo dzakawanda dzirimo kunyanya kumusha ndokwairi kutambirwa zvakasimba.
Avo vanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri webato idzva rezvematongerwo enyika rePatriotic Zimbabweans Party vaCharles Mutama vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika mazana matatu zviri muupoteri pamuzinda weDuke Refugee Camp kuBotswana zvinoti zviri kutsvaga rubatsiro kubva kusangano reHuman Rights Watch zvichitevera kuziviswa kwazvakaitwa kuti zvichamanikidzwa kudzokera kumusha kana zvikasanyoretsa neUnited Nations High Commission for Refugees. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Such garo vapoteri ava va expensive money njivano vati vakaudzwa nemvuro manheru kuti vanofanirwa kunyoresa mazita avo kuti vadzoserwe kumusha musi wa 26 kukadzi asati asvika. Vamanenji vanoti izvi zvakaitika pamusangano wakaitwa pakati pevatungamiri vevapoteri namuzvaro Olivia Olubayo wesangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR.
Sangano uyu munoti gwazi nekuti zviri kutaugwamo ndezvekuti vari kutiudza ivo kuti mamandeti enyu takatomaisa kugovernment yeZimbabwe neBotswana. Apa tichitoronga yavanotiwo kwaipartite yekuti mudzokere kumusha nekuti chiweshe nekumusha yanaka.
Vamanenji vanoti vapoteri ava avo vanoti vatsigiri veMDC Alliance vari kutsika madziro munyaya yekudzoserwa kumusha vachiti kuZimbabwe kuchakaberekera ingwe. Mashoko avamanenji atsinirwa namuzvare make Lepile avo vanoona nezvekuburitswa kumashoko musangano reUNHCR Botswana vachiti chokwadi kuti vapoteri vapiwa nguva yekuti vanyorese mazita avo asi hazvire kuti vachaitwa zvekubviswa nechisimba.
Ichokwadi kuti vapoteri vanobva kuZimbabwe vari kukurudzirwa kuti vanyorese mazita avo musi wa 26 February usati wasvika, asi ngatisaitarisa sedeadline yekuti vadzokere kumusha nokuti tiri kuti vanoda ngavanyorese kuitira kuti vabatsirwe nezvikwanisiro zvekuti vawane pekutangira kana vadzokera kumusha.
Mumwe wevapoteri ava uyo anoti hasi akatsika kumusha sezvo achakarimirana kumuganhu neZANU-PF uyo ada kudomwa nezita rekuti waswa anoti vatsvaga rubatsiro kuHuman Rights Watch kuitira kuti vasakande mumukanwa mamupere. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadiwa Mavinga vabvuma kuti vapoteri ava vakakumbira kuti vabatsirwe kuitira kuti vasadzoserwa kumusha nechisimba uye sangano ravo riri mubishi kukumbira kuita nhaurirano nesangano reUNHCR.
Mazana evapoteri vanobva kuZimbabwe vari pakamba inonzi Dukwi kuBotswana vati pachikumbiro sesangano reHuman Rights Watch chekuti vari kumanikizwa kuti vabve pakamba iyoyo uyezve vadzokere kumusha kuZimbabwe nekuti sangano reUnited Nations rinomiririra vapoteri riri kuti kuZimbabwe kwanaka vanofanira kudzokera. Asi tinoda kuti tivazivise kuti tichapinda muhurukuro nesangano reUnited Nations revapoteri vese.
Vamavinga vanoti hurumende yeBotswana inofanirwa kupindira munyaya iyi kuitira kuti vapoteri ava vasadzoserwa kumusha nechisimba sezvo mamiriro ezvimatongerwo enyika muZimbabwe achiri akaminama zvikuru.
KuZimbabwe hakuna mutsauko uripo nekuti hurumende iripo iko zvino ndiyo hurumende yaingovapo yeZANU-PF makore apfuura, uyezve hakusati kwava nekuremekedzwa kwekodzero nemitemo kwakakwana kungaita kuti vapoteri vati vakasununguka kudzokera vasingatyiri upenyu hwavo. Tinokumbirisa hurumende yeBotswana ipindire kuti vapoteri vese vakabva kuZimbabwe vasadzoserwa nekumanikidzwa.
Kunyange zo Studio 7 isina kunzwa dure hurumende yeZANU-PF, mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwamashoko mubato iri vatafadzwa Mugwadi vanogara vachiti ZANU-PF haina daka nevanopikisa munyika. Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC zvakaparadzirwa misha uye mazana nemazana evanhu ava akakuwadzwa kana kuurayiwa mumirizhonga yakaitika muna 2008 yakaita kuti vazhinji vavo vatize munyika vamwe ndokupotera muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezo nguwa edi ampera rigaiti mbotarisa msure inauzakare Zimbabwe ili kutarisirwa kutanga kugamuchira mishonga enomba yekudzivirira denda re-COVID-19 kubva kuChina nemusure muvuro. Mamwe masangano makuru anomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko anoti nengo dzavo hadzisati dzatanga kuwana mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira munguva ino yelockdown. Bato idzva repatriotic Zimbabweans Party rinoumbwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 10 Nhlolanja 2021 ngoPastor Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje,
even ama-vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu isikhulu yibo abazathola ama-vaccines ona lawo abantu makhaza kenye. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ikuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe.
Ele Zimbabwe lithi ele China selithi yakuthola i-coronavirus eyama-vaccines wohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni kungeke edluli umhla ka-15 linyanga kaNhlolanja.
Besaba ukuba na ngokhetho oluzayo bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bam-impeache bampanitshe bempanitshele udaba lolu luka-journalistics uzo tumela abalandeli bakhe njalo.
Iqhubekela pambili lithoniswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edale leSenate phansi kohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Selidlalela phansi kwabangamashumi amabili ababulawa yi-COVID-19 eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Izolo kubhubhe abalishumi lane bebulawa yileli gciwane. Ngokuhle kwakhweza inani lasebebuliwe lilolu bhubhane elizweni kwaba yiphezu kwenkulungwane iyodwa 1353. Ngunje sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,781 asebetholakale bele gciwane leli elizweni. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu 29,289. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 107.1 million ababanjwe bele gciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Ele Zimbabwe lithi ele China selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokwenqabela ukuthola i-coronavirus eyama-vaccines yohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni kungakedluli umhla ka-15 linyanga kaNhlolanja. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa utsho lokhu ekhuluma lentethelezindaba ngokuphume kudale likahulumende elekhabhinethi izolo. UNkosikazi Mchangwa uthe inhlanganiso emanyana wamazwe omhlaba i-World Health Organization ibavumele ukuthi ijekiseni le-Sinopharm lingasebenza ngokusemthethweni njalo ilokuphumelela okungedluli isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa kusiya kwayisishiyagalombili ekhulwini 76-86%. Wengeze ethi uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthola amanye ama-vaccines emazweni agoqela ele-Russia, India lamanye. Uhlaziya lolu daba usondekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa lo nkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedale lephalamende ebona ngezempila kahle njalo emela ubulawayo kuleli dale.
Isenzi lesikuyo esimile singakhangela ukuthi isiyafekte kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first COVID yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So gathesi ungawukhangela ukuthi abantu makhaza ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi i-report ekade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongros, okobulawayo bekhulumela ukuthi eSongros hospital kathi kungala bantu abakhona empilo, ungakhangela ama-numbers akhona ukuthi kathi kula bantu abaluthwane. Kimi kutho ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because iyabe ngala mali engala ndlela yokuthi afike ngendaba yama-lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama-vaccines wona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu, yibo abazathola ama-vaccines wona lawo abantu makhaza-ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ikuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kuthi ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama-vaccine lawo.
Njengekomiti ebona ngezempilakahle edale lephalamende, kukhona yini elake lakuxoxa kuleli dale okuphathelane le-COVID-19 lemithi le-kumbokunye?
Kukhona esake sakuxoxa kodwa njengoba iripoti yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngidisclose esiyabe sikuxoxile, ngabe sengephula umthetho. But kukhona sibili, even kathesi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee meeting ku-Zoom ekuthiwa yi-virtual meeting.
Unkosikazi Jasmine Tofa, ukomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle limuzwe exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Luqhubekela phambili luthonisiswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edale leSenate phansi ohlelo lwe-impeachment olusungulwe izolo. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela ukutshotshozela udlakela lokuzama ukuhluthuna amavoti kukhetho lwanyakenye laloba sewaphuma esikhundleni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Abagoqela ukuthoniswa kukaTrump ababizwa ngokuthi ngama-impeachment managers abagoqela uSenator Jamie Raskin bakhanya bejaye kwazwela izolo lapho abachaye kwabonakala kodwa ke uMnumzana Bruce Caster Jr. omunye wamagqwetha kaTrump uchothoze kakhulu ngamalunga ebandla lama-Republicans kanye noTrump abathi kade engalungiselelanga ngemfanelo ukuhlaziya ukuba uTrump engetiswa amacala lidaleleli engasekho esikhundleni sikamongameli. Lokhu kwenze ukuba elinye ilunga leSenate elimele ibandla lama-Republicans likhuqule imicabango yalo livote labanye abakubandlaleli abane ukuba uTrump athoniswe loba sewaphuma esikhundleni sikamongameli. Amalunga edale leSenate angamachumi amahlanu lasithupha 56 bavotele ukuba uTrump adoniswe amacala abhekane lawo. Wodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika uMnumzana Washington Jamela uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga edale leSenate.
I-impeachment le kufanele iqhubekele phambili ngoba yena esesengumongameli uwonile kakhulu. Njalo njengoba sisazi ukuthi kwele Melika isigwebo so sikamongameli mayephule umthetho yiyo yona i-impeachment leyo ukuthi akhutshwe esihlalweni mayesesihlalweni. Kodwa ke ma laba abemthetho ama-lawyers bathi mayekuukuthi sephumile esihlalweni isigwebo kungaba yukuthi abenjelwe ukubana aphinde azame ukuthola isikhundla sobukhokheli
elizweni. So ngokubona kwami ngibona ikuyimfanele enhle le ukuthi lamanye amazwe afana akithi khona lapha ezivela khona kufanele bakubone lokho ukuthi uba ngumongameli akuthi ukuthi uzungaphezu komthetho.
Ujamela uthi akumangalisi okwenziwa ngabalandeli bebandla lama Republicans
besaba ukuba na ngokhetho oluzayo if bevotele impeachment ukuthi uTrump bampanitshe bempanitshele udaba lo lukaJanuary 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo ukuthi balwisane nabo laba abazabe bevotele ukuthi impeachwe. So yikho ababasabayo khona lokho, kodwa iqiniso balazi ukuthi uTrump wephula umthetho ngoba okwenzakala ngoJanuary 6 kwakuyingozi enkulu kakhulu even nakubo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas kule Melika.
Okukhona lapha yikuthi kube yi-statement sokuthi khona upresident omunye ozangena eminye iminyaka ezayo bazarefera khona apha kukhona lokhu. Mina ngangila ndaba lawo la ama-Republicans angathi adonsa inyawo kumbe azavota against. Kodwa ke nxa besenza njalo kubabeka egcekeni lokho esithi thina kuba exposure ukuthi khona kuyababeka egcekeni ukuthi akulanto abalayo lapha ngombuso lo. Ibandla labo liphongulandela kuphela uTrump licimezile.
Ukutholiswa kwamacala ethiswa uTrump kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili namhla. Abaphethe udaba lolu bezethula ubufakazi bokuthi uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe enkani eCongress bevimbe ukubalwa kwama-electoral votes. Umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats wanqoba uTrump okukhetho olwenziwa ngolwezi nyaka enye, kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebuywa nguBiden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKip Stube.
Ulive talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukubhekane labeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Inkampani kahulumende wele South Africa ebona ngokulawulwa kwemingcele i-Border Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcele ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa. Iziphepheli zeZimbabwe ezedlula amakhulu amathathu ezihlala kwele Botswana sezibhekane lodubo lokuphindiselwa ekhaya ngaphandle kokuthanda kwazo ngemva kokuba zilahlekelwe yisicelo sokuthi zingabanjwa ngamandla ukuthi ziphindile ekhaya. Intethelele izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Iziphepheli lezi ziyala ukuphindela ekhaya ngesikhathi abanye babo babuyela nakenye. IBotswana yaphindisela emuva amakhulu amane eziphepheli zeZimbabwe ekuqaleni ngomnyaka ka-2020. Abanye abafana lomnzana wasuchibi basala ngemuva belwisana lokuthi bengabuyiselwa ekhaya, kodwa sokumgceke ukuthi indlela eyekhaya isivuthiwe ngemva kokuba inhlanganiso ebona ngeziphepheli umhlaba wonke jikelele eye-United Nations High Commission on Refugees yale isicelo seziphepheli ukuthi ziqhubeke zihlala kule Botswana. Uchibi uthi sebetshelwe ukuthi akula indlela kodwa belobe izingqalo ezingisa ukuthi balesifiso sokuphindela ekhaya.
AmaZimbabweans sonke bathi sonke akula muntu oyi-1 ongamita onganikwa international protection ngani ngoba iZimbabwe isiright basho njalo abe United Nations bathi khona asikwanisanga sonke sesiqalisa ukubhala ama voluntary repatriation forms.
uqhubeke esithi konke lokhu kwenzakala noma nje bebhalele i-UNHCR ukuthi bona kabafuna ukuphindela eZimbabwe ngaphansi komumo okhona.
Thina abanye asilani lana ekhaya. IZimbabwe ezosiyela ukuthi no sizalinika imali sizolilungisela izindlu but ibengala imali kathesi kule COVID abantu bayafa ezibhedlela.
Inemi yesiphepheli enkampeni yeDukwi engaphandle kwedolobho leFrancistown ngabasekeli bebandla le-MDC ababalekela udlakelo lwaqhamuka ngokhetho lokudinga umongameli eZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Umnumzana Chibi uthi bazimisele lokuphanyeka udaba lwabo imithethwandaba umzamo wokugcina ukuthi bangabuyiselwa eZimbabwe.
Sonke lapha vele makuyikuthi vele singazuza iloya singaye emthethwandabeni siyokuzwa ukuthi makuthiwa voluntary kuthiwa voluntary yinto enjani, because thina ngolwazi lwethu voluntary yikuthi umuntu uyazinikela yena ukuthi ayi madoda ngiyacela ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyokwakha umuzi wami lapho engangakhe khona because izilwane zonke aziseko sezaphela sibe sesibuyele ekhaya, yiyo kuthiwa ivoluntary.
I-ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana yona ithi ikhangelela ukuthi iziphepheli ziphindele ekhaya ngoba isimo sesiguquyile. Lo kungumbono kahulumende weBotswana kanye lenhlanganiso ye-United Nations High Commission on Refugees. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Kuzamele libophe ziqini emdlalweni eseleyo iqembu labesifazane elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ngemva kokubhaxabulwa kabuhlungu emdlalweni walo wakuqala eliwudlalele lePakistan lesibili. Yintatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo. Okwamanje wethi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Singeke ehlukane izihlobo wethi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola i-coronavirus eyama-vaccines njalo akhangelele ukufika elizweni kungeke edluli umhlaka 15 lenyanga. Inkampani kahulumende weleSouth Africa ibona ngokulawulwa kwemingcwele i-Border Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcwele le ngeviki ezayo asekusibanga esiphezulu. Lo qhubekela phambili luthoniswa udaba lowayengumengameli weMelika uMnumzana Donald Trump edalele Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje oluvalelisayo nguPraxedes Jeremiah.